Vachitaura pamusangano wevatori venhauwaitwa padande mutande nhasi weCovax, mukuru weAfrica CDC, Dr. John Gengason, vati sangano ravo richaramba richishanda kusvika vanhu vemuAfrica vawana nhomba yeCovid-19.
I join others, His Excellency the President of Ghana, Excellency Nana Akufo, in the greater expiration of the continent of 1.2 billion people that we have to, will not stop at anything until we vaccinate the population of the continent appropriately.
Ndinobatana nevamwe kusanganisira nemutungamiriri weGhana vanana Akufo Addo mutarisiro yekuti tibaye vanhu vedu 1.2 billion nhomba. Tichaita zvese zvinoita kuti tibaye vanhu vese ava.
Vatiwo senzira yekuona kuti zvishuviro zvavo zvazadzikiswa, vati nyika dzemuAfrica dzichaita musangano mwedzi unouya musi waKubvumbi 12 kuti vaite hurukuro dzekuti Africa igadzirewo nhomba dzeCovid-19 sezvo nhomba idzi dziri kuwandirwa zvakanyanya, izvo zviri kuita kuti dzishomeke pari zvino, nyika dzine mari dziri idzo dziri kutenga mishonga iyi zvakanyanyisa.
I'm very delighted to announce that the African Union Commission will be hosting a meeting on April 12 under the leadership of Chairperson Musa Faki. We're bringing the continent together to develop a roadmap and a framework that will enable Africa to begin to address with specifics key milestones to begin to manufacture vaccines on the continent.
Ndine mufaro kuzivisa kuti Africa Union Commission ichaita musangano musi waApril 12 pasi peutungamiri wava Musa Faki kuti Africa ikurukure urongwa hwekuti ikwanise kugadzira nhomba.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati zviri kurongwa izvakakosha, vakati kugadzira mishonga yemuAfrica kunobatsirawo kuti vanhu vemuAfrica vasazove ivo vanopedzisira kupiwa nhomba.
Africa inofanira kutanga kugadzira nhomba iri yega. Tinozvikurudzira unyanzvi huri imo muAfrica hwokugadzira nhomba. MaExperts tinawo, changosara ndechekuti vatungamiri vave nepolitical will yekuti nhomba dzigadzirwe muAfrica. Muchiwana zvinhu zvichinja zvikuru, torega kuramba tichingori kumuswe kwenyaya yemavaccines. Asi toendawo pamberi, unyanzvi hwacho tinogona kuwanawo kune vari kutogadzira kudhara yezvino, vanoita technology transfer nokukurumidza kana zvapindirwa nana World Health Organization. Zvinotibetsera.
Kana uyu wapindwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusanganisira mukuru weWorld Health Organization Dr. Tedros Adhanom nemukuru weUNICEF amai Henrietta Fore. Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana nhomba mamiriyoni matatu pasi pechirongwa cheCovax. UNICEF yatiwo iri kushanda nevendege pamwe nezvikepe senzira yekuona kuti nhomba pasi pechirongwa cheCovax dzasvika kunyika dzinotarisirwa kuti nhomba idzi dziende. Zimbabwe sedzimwe nyika dzepasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere cheCovid-19, icho chauraya vanhu chiuru chimwe nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana negumi nevashanu 36,115, zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevatanhatu nechirwere ichi nezuro. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyevenutsa nezuro mutemo inobata chirwere cheCovid-19 kuitira kuti vanhu vatange kuita mabasa avo, asi vachitevedzera gwara reWorld Health Organization senzira yekuona kuti hapana kutapuriranwa kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.